Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba eziqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tosangana zvakare manera anhasi uri musi wemufuro nyamafufu 24/2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika woderera zvakanyanya sezvo vakawanda vari kupora. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala vanoti votyira upenyu hwavo mujeri rechikurubhi. Asisi vanoti vanguva yekuferefera nyaya iyi. Vagari vemugweru nebulawayo vonetsekana nekushaya mvura yekunwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vachiri kurwara nechirwere checoronavhairas munyika waderera zvakanyanya kusvika pamazana mapfumbamwe nevatatu chete kana kuti 903. Kunyange hazvo vanhu vanosvika zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu kana kuti 5930 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika musi wa21 kurume. Vanhu vapora vasvika pazviuru zvina nemazana masere ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 4872. Asi vanhu vashaya nekuda kwechirwere ichi vasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa mudunhu reManicaland neZulu. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete kana kuti 1 miriyoni vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 27,779 vapora vachidarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas pasorose wadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu ane zviuru mazana mana kana kuti 23.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere chipasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 176,000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana masere nezvitanhatu kana kuti 806,000. Vanhu vapora pasi rose vadarikawo mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti 15 million. Mumiriri weZengeza West mudare reParamende vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanoti vave kutyira upenyu hwavo mujeri rechikurubhi mushure mekutyisidzirwa nerufu. Asi vachuchisi vanoti vanoda nguva yekuongorora nyaya yasimudzwa navaSikala iyi. VaSikala vamiswa mudare mushure mekunge mutori wenhau Hopewell Chingono anyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Sikala vamiswa zvakare pamberi pedare nhasi pavaudza dare kuburikidza nerimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo kuti vakatyisidzirwa nerufu nemukuru wepajeri rechikurubhi vaGeorge Mutimbanyoka. VaNkomo vati vaSikala vakasanganiswa nevasungwa vanomwe mujeri umu vakanga vabatwa chirwere cheCOVID-19 saka nokudaro vave kutyira upenyu hwavo. Mutongi panyaya iyi vaLanzini Ncube vati vekumajeri vanofanira kuona kuti vasikala vachengetedzwa zvakanaka kujeri vasawane chinovakanganisa utano pamwe neupenyu hwavo. Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo ziya Dhuma vabvumawo chikumbiro chemagweta avasikala chekuti jeri rechikuru birifiritwe kuitira kuti vasungwa vasabatwe nechirwere checovid-19 uye hurumende yavimbisa kuti ichaferefeta zvichemo zvavasikala. Rimwe remagweta avasikala vaJeremaya Bhamu vapawo hufakazi mudare vachiti mapepa avakaratidzwa nemapurisa haana chinoratidza kuti vasikala vane mhosva yavakapara uye havana kupihwa mavhidhiyo ezvinonzi zvakataurwa navasikala zvakazoita kuti vapomerwe mhosva. Nokudaro vaBhamu vati hapana chikonzero chinoita kuti vasikala varambe vachimiswa pamberi pedare vachiti hapana kana fungidziro yekuti pane mhosva yavakapara. Vasikala vari mudare vamwe vatsigiri vavo varatidzira panze pedare vachiti vasikala vanofanira kusunungurwa. Mushure memaminitsi mashomanana vatsigiri vavasikala ava vachiratidzira mapurisa anorwisa Mvonga Mupopoto arova varatidziri ava zvaita kuti vaite rutsoka ndibereke vachiti aziva kwake aziva kwake. Muchiitiko ichi pane vanhu vatatu vasungwa vakaendeswa kukamba yeHarare Central. Nyaya yavasikala yanzi idzoke mudare mangwana apo magweta avo akatarisirwa kuenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chokuti vasikala vasaiswe parimand. Mune imwewo nyaya, mutongi wedare raMajor Street Vangoni Nduna vatura mutongo wekuti Chingono aramba ari muusungwa vachiti hapana chashanduka kubva paakambonyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. VaNduna vati hazvikodzere kuti Chingono aburitswe muusungwa vachiti veruzhinji vachiri kuramba vachiisa mashoko paTwitter ekuti hurumende yeZANU-PF inofanira kubva pachigaro. Vati kunyange magweta aChingono achiti musi wa31 Chikunguru wakange washevedzerwa kuratidzira wakadarika chinangwa chaChingono chekuti hurumende yeZANU-PF ibve pachigaro hachisati chazadziswa vachiti akabuditswa muusungwa anogona kukonzeresa kuti vanhu varatidzire. Rimwe gweta raChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa mudare.
Mutongi averenga mutongo wake akati hapana chachinja nokuda kwokuti zvekujere zvekuprison zvine chekuita necovid akapinda mujere achizviziva saka hapana chachinja. Chikumbiro chatati musi wa31 July akapfuura saka hapasina chingatyisa kana akapiwa bail. Majistrate vachiramba chichemo ichocho vakati aiwa ikoko kuchinja kwezvinhu ikoko kurasika kwatakaita nokuti dambudziko harisiri pakuchinja kwedate asi kuti achingori munhu ari security threat.
VaMutisi vati vave kuenda kudare repamusoro kunosvitsa chimwe chikumbiro chekuti Chingono atongwa achibva kumba zvichakadai. VaMutisi vati rimwe gweta raChingono amai Beatrice Mutetwa vari kurambidzwa kuona Chingono kujeri zvichitevera mutongo wakaturwa navaNduna Svondo Rapera wokuti amai Mutetwa vasamirire Chingono panyaya yake mudare mushure mekupomerwa mhosva yekunyora zvaiitika mudare nyaya ichiri mudare. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi paFacebook uye peji rakanyorwa nyaya iyi rakanga risiri ravo. VaMutisi vati vachaenda kudare repamusoro kuitira kuti amai Mutetwa vakwanise kuona Chingono vachiti mutongo wakaturwa nedare hauvarambidze kumirira Chingono kana asiri mudare. Dare rati Chingono agodzoka kudare musi waGunyana 1 apo akatarisira kupiwa zuva richatanga kutongwa kwemhosva yaari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vemugweru vari kutsutsumwa nenyaya yekushayikwa kwemvura. Dzimwe nzvimbo dzichinzi dzave nenguva inopfuura mwedzi dzisingawane mvura. Panguva iyo pane mashoko ehuo remukanzuru. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Agari vemunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reGweru vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura raive kuvashayisa hope sezvo vachimuka pakati peusiku kuti vanochera mvura kune dzimwe nzvimbo dzainobuda usiku kusanganisira pane zvimwe zvibhorani zvishoma. Ambuya Tandi weMatinyenya avo vanogara mumusha weMukoba 1 umo mave nenguva inopfuura mwedzi musina mvura vakati vanosiwana mvura pakamba yemapurisa paMukoba 1 asi pave kurambidzwa. Ambuya Matinyenya avo vanogara nevazukuru vavo vakati vave kutyira kutekeshera kwezvirwere.
Kune korona tonzigezai maoko, ishambidzikai, atigoni kushambidzika, chomukapinda mutoileti mangu hamusikuita. Kembi ikoko futi kwati kusungwa zvokuti vakatosungwa iko zvino, nokuti vakatika tikavasunga iko zvino, hativaregi mune makubhadhara faindi. Saka tinongoti endai kamasungwa hamenu, tongoona kuti todii.
Mumwe murume uyo akangozvidoma nezita rekuti moyo anoti varume vanosisira vanhukadzi basa rekutsvaga mvura, asi iko zvino vave kutobatsirawo nekuti vanotyira kuti madzimai nevanasikana vanogona kuwira munjodzi pavanotsvaga mvura usiku.
Hatitaregi madzimai achimuka achienda ega, apa taichitsvaka kubetsera madzimai edu kuti iko vasabatwa.
Muzvare Florence Madzikura vanoti vamwe vagari vashoma vanowana mvura nekuda kwekuti dzimba dzavo dziri pakaderera vave kutengesera vamwe mvura nemari yekunze.
Vakutoita basa rekutengesa mvura, vakutoti pafamily yoga yoga inochera mvura 3 US.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura rinonyanya kubata vanhukadzi, vachitiwo dai kanzuro yaona zvekuita sezvo vagari vave kushaya zano nekuda kwedambudziko iri.
Pamba pakashayikwa mvura, dambudziko racho rinenge rakatarisana nemudzimai. Madzimai paari kubuda vachienda kunotsvaka mvura, vari kusungwa. Mvura yacho zvekare inoda kuti munhu umukire, ukazoenda zuva rabuda unowana kusisina. Zvino tashaya kuti isu semadzimai toita seiko kunda dambudziko iri.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta reGweru riri kuuya panguva iyo paine nyaya dzeuori dzinonzi dziri kupomerwa makanzura eguta iri. Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vabvuma kuti guta reGweru rakatarisana nedambudziko remvura, vakati zviri kunyanya kukonzerwa nekushomeka kwemvura uye kufa kwepombi dzinopomba mvura kubva kudhamu rimwe chete riri kushandiswa pari zvino.
Takataura nevakatitengesera kuburikidza na Minister of Local Government kuti vadzoke vagadzire mapombi aya. Panokuda kwema lockdown measures vatore nguva bhati vari munzira kuuya kuzogadzira. So pari zvino ticharamba tichiwana mvura isina kukwana.
Panyaya yehuori hwavari kupomerwa vamakombe vati aya manyepo. Munguva pfupi yapfuura bazi rekutongwa kwematunhu rakanyorera makanzuro emunyika kuti aendese magwaro kubazi iri anoratidza nzvimbo dzekuvakira dzakatengwa nemakanzuro mumaguta nemumadhorobha emunyika uye mari dzavakabhadhara. Vamakombe avo vanove mukuru weUrban Councils Association of Zimbabwe vati kanzuro yavo nemamwe vakaendesa magwaro aya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune munyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu sezvo nharembozha yavo yange isingabatike. VaCharles Mazorodze avo vanove mukuru wesangano reGweru Residence Forum vati dambudziko rekushayikwa kwemvura harizi muGweru chete asi mumaguta nemadhorobha akawanda munyika, vakatiwo zvakakosha kuti hurumende ive nehwaro hwakajeka hwekubatsira makanzuro panyaya iyi.
Tinoona Harare mvura inonetsa, kuvulawayo mvura inonetsa vimaguta ese, asi tinoona kuti maguta mazhinji iwaya havasiwo mari dzemadhamu ndehurumende. Zvinotoda kuti hurumende idzamisewo maitiro avo pamusoro penyaya dzemvura.
Mune imwewo nyaya, kanzuro yeguta revulawayo inoti dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri iro rakawedzerwa nekuda kwekubiwa kwakaitwa tambo dzemagetsi pane imwe nzvimbo inochengeterwa mvura yakachena richaita nani pakupera kwemwedzi uno, apo kanzuro inoti tarisira kuti tambo idzi dzinenge dzagadzirwa. Kanzuro yeguta revulawayo yange ichipa vagari mvura kamwe chete pavhiki nekuda kwekushomeka kwemvura mumadhamu anopa guta iri mvura, asi dambudziko iri rakawedzera munguva pfupi yapfuura nekuda kwekubiwa kwetambo dzemagetsi uku. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Nengo dzebato riri kutonga muAmerica reRepublican Party kana kuti GOP dzatanga musangano wadzo kuCharlotte mudunhu reNorth Carolina wekudoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi gore rino. Musangano uyu uri kupindwa nevanhu vanosvika mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 336 chete. Avachange vachimirira matunhu ose eAmerica nekuda kwemitemo inorambidza kuungana kwevanhu vakawanda munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Veruzhinji vachange vachitevera musangano uyu pamadande mutande nepamaterevhizheni. Musangano wakadai wakaitwa muna 2016 wakapindwa nenhengo zviuru zviviri nemazana mana kana kuti 2400. Vanotarisirwa kutaura nhasi vanosanganisira mwanakomana mukuru vavaTrump vaDonald Trump Jr., amai Nikki Haley, vaTim Scott Pamwe naivo wa Trump, avachanga vashitaura zuwa roga roga kushika msangano uiwa pera. Komiti uhuru yebato ye Republican National Committee yakatozivisa kare kuti musangano uyu uchatambira zvisungo zvinosanganisira chava Trump chavagara vachitaura chekuti America kutanga uye kuti hapana zvisungo zvitsva zvebato kusvika pachaitwa mumwe musangano muna 2024. Zvimwe zvisungo zvinokurudzirwa kuti vanhu vange vachitevera ndezvekuti vatori venhau vange vachiburitsa nhau vasina divi ravakarerekera uyewo kusimbisa danho ravatrump rekuramba kutambira zvirongwa zvakasiyiwa nehurumende yavabarack obama navabiden zvinosanganisira urongwa hweutano. Musangano werepublican party unouya mushure memusangano wedemocratic party wakaitwa svondo rapera apo vabiden nemutevedzeri wavo amai kamala harris vakadomwa zviri pamutemo kumirira bato redemocratic party musarudzo. Vatrump vari kutarisirwa kudomwa pamwe nemutevedzeri wavo vamike pence zviri pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa chezimbabwe chiri kuraleigh mudunhu renorth carolina vaisawo mavindidze kuti tinzwewo maonero avo.
Vari mubishi rokugadzirira gungano ravo kukwidzana yemaelections yaakusvika tasarirwa nemwedzi mushoma. Saka marepublicans ari kugadzirira kuti vatrump vadzorerwe pachigaro, so vari kuita zvese zvavangakwanisa kugadzirira gungano iri. Maelections asarirwa nemwedzi mushoma shoma, saka ndonguva yacho yekuti kuitwe magungano emaconventions avanoita kugadzirira kuti vanhu vebato ravo vakwanise kuungana uyezve vanzwe mataurirwo azvinenge zvichiita savanhu vari kugadzirira kuzovhota.
Zvii zvamunotarisira kuti zvingakurukurwa kumusangano uyu?
Marepublicans panguva yatrump inei vana mathemes atingati mathemes avanowanza kutarisira, imwe immigration yaanowanza kupusha nokutyidzira vanhu kuti maimmigrants ndo ane mhosho muno muamerica. Kune nyayazve yavari kutarisira vachiblema madhemocrats policy reform iri kudikwa, asi ivo vari kunzi madhemocrats ari kuda kuputsa mapurisa nokubhana mapurisa kuti asaako zvachose zvinova handizvoba zviri kutaurwa namadhemocrats. Saka vacharamba vachitarisira ivo mathemes ava anogutsa yatingati besi yavo.
Tinonzwawo kuti vatrump vachange vachitaura usiku hwega hwega kusvika musangano uyu wapera, kanonzi ndekekutanga munhoroondo yemisangano yakadai. Zvii zvamungataura?
Hazvichati katya madzi semavonero ataita pamakore esavatonga. Vatrump vanofarira kuva ivo vanogara vari pamberi, vanofarira kuva ivo vanogara vachizvikudza kuita sokunonzi ndivo vega vane bato rese. Saka hazvisi zvinhu zvingatikatyamadza, asi chinokatyamadza sematauro amaita ndezvekuti hatisatambozviona zvinhu zvakadai. Kazhinji vanozouya ivo pazuva rokupedzisira.
Ava vanga vari chizvarwa chezimbabwe vaisawo mavindidze vari parunhare kuraleigh mudunhu renorth carolina muno muamerica nestudio 7. Iye zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika muamerica vamike pompeo vanoti vane chivimbo chekuti dzimwe nyika dzemaarabhu dzichatevera chibvumirano chakanyoreranwa neisrael neunited arab emirates chekudyidzana. Vapombeo vataura mashoko aya mujerusalemu apo vanga vachisangana nemutungamiri wehurumende yeisrael vabenjamin netanyahu. Vapombeo vari kutarisirwawo kushanyira sudan, united arab emirates nebahrain. Mushure mekunge pabuda vhidhiyo yemakonzo achimhanyamhanya muchipatara chekitwe muzambia, gurukota rezveutano Dr Chitalo Chilufya vashanyira chipatara ichi vasina vavasuma, vakati vakuru vechipatara ichi vanofanira kutorerwa matanho nekutadza kwavo basa. Vatiwo hurumende yapa chipatara ichi mari yekugadzira zvimwe zvivakwa zvisina kumira zvakanaka. Mutungamiri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa vanyora tsamba vachishora zvikuru vamwe vakuru mubato ravo reANC Vanunzi vakaita uori panyaya yemari yekurwisa denda reCOVID-19. Vatibato reANC arifanire kushandiswa senzira yekuita upfumi neuori. Muimbi ane mukurumbira munyika Bob Headmaster Nyabinde anoti haachaona zvichitevera kurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga asi asingazive kuti aive nechirwere ichi. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Manyambiri bombe samenyika ine makumbo mana nyori manda wayo.
Nyabinde uyo akamboshanda semukuru wechimwe chikoro kukwekwe anoti vanhu vanofanirwa kupota vachiongororwa utano hwavo nguva dzose sezvo zvimwe zvirwere zvichizoonekwa zvakomba kana munhu asingaongororwe utano hwake.
Ndokurudzira hama dzangu vamaartisti nevasiri maartisti kuti maregular checks anodikanwa chaizvo. Panditiri panapa ndadiabetic but ndakazviparira ndega nemhaka yekuti pandaienda kunoridza ndainwa mafizi drinks aya atinoti ane shuga yakawandisa akawandisa pabreki nenguva yandinenge ndichiridza paunenge uchingotengerwa. Handisi kuti kutengerwa kwakaipa asi unofanira kuziva mugani.
Nyabinde anoti akamboyambirwa nemumwe chiremba aiva amuona achimwa zvinwiwa zvinotapira asi haana kuzviteerera nguva iyoyo nokuti pfungwa dzake dzaiva dzakatarisana nekuridza mumhanzi chete. Nyabinde anoti akazoenda kunoongororwa nenyanzvi dzeutano mushure mekunge atadza kuimba pane imwe show kuLeopard Rock Motel mudunhu reManicaland zvikaonekwa kuti maziso ake aive atokuvara zvokusarapika.
Zvinda kunomwe chiremba akandibatsira akati ayo maziso ako akuvara 80% asara ne 20 handichanyatsa kuona. Ndosaka ndikuti ndikukurudzira hama kuti chirwere cheshuga dzimwe nguva hatichioni hatichinzwi pachinozoputika chinenge chafamba newe chaizvo asi mukateedzera zvinenge zvichitaurwa nanachiremba tinogona kurarama upenyu.
Nyabinde anoti kunyange hazvo ave bofu haana kuregedza kuimba kunyange hazvo pari zvino asiri kuimba nepamusana pechirwere cheCOVID-19 icho chakatekeshera pasi rose. Mumwe murume akasangana nedambudziko raNyabinde vaSandison Love avo vanoshanda nesangano reSay What vanoti vakaitawo bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mokunge vapedza dzidzo yepamusoro soro paUniversity of Zimbabwe.
Ndakatoenda kuuniversity very okay. I was doing engineering and data engineering but at some point then ndakazosiya yangu zvekuuniversity ndapedza. So ndakatanga rigore ra 2008 March April masiwa aingotsvuka ndikashandisa kana palaptop kana pakombyuta masiwa aramba achitsvuka achibuda musodzi ndanga asingadi kutarisa zuva.
Vandlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr. Solomon Guramatunhu avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri.
Saba ndaita madiscussion naye ndikati inokonzerwa nechii? Anzi inokonzerwa necompromised immune system. That means macompromised immune system pane maconditions akaita sana diabetes, pane HIV, neold age. Zviri very common kuti munoona vanhu vakawanda vanenge vari blind vari HIV positive or anenge ari blind ari sugar diabetic or anenge ari blind ari old age. So zvinolinga manje necompromised immune system.
Vachitaura pamusangano weZimbabwe National Practitioners Association nyanzvi munyaya dzezvirwere zvemaziso amai Susan Shoniwa vakakurudzira vanorapa kuti vakurumbidze kuudza varapi vavo kuti vaende kuzvipatara kune nyanzvi zvirwere izvi zvisati zvakomba.
Saka idzodzo dzikadakara dzakuvara tingatoti system yese yatoparara. Saka the only way yekuti tizvibate ndeyekuti tinenge tichidyidzana inimi ndiri mune mapatients ayakawanda. Kana mango fungirowo kuti apa panapa zvina kumira zvakanaka enda kuchipatara kuitira kuti anononekwa nana mazvikokota.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo, upofu nekugurwa kwemakumbo. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapurirano mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakaudza Studio 7 kuti hurumende ine hurongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichichenjedza veruzhinji zviri maererano nechirwere cheshuga nokuti zvakaona zvichionekwa kuti vanhu vanonyanya kurwara nedenda reCOVID-19 vanhu vane matenda eshuga nezvirwere zvemoyo. Takamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamira.
Zemitambo. Vatambi venhabvu vemuZimbabwe vapinda mubishi rekuedza kufadza murayiridzi weMawarriors Zdravko Lugorusic. Vatarisana nekutanga kwemitambo ye-2020 Africa Cup of Nations munambudzi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neAlgeria munambudzi mushure mekunge veFIFA vazivisa kuti makundano e-2022 Africa Cup of Nations achatanga mumwedzi uyu. Izvi zvapinza vatambi mubishi rekuedza kufadza Lugorusic kuti vapinzwe muchikwata chichakwikwidza mumitambo iyi. Asi vamwe vatambi vacho ndivo vatanga hondo iyi zvine mutsindo, asi vamwe vacho vari kutatarika zvinotyisa apo Zimbabwe iri kuda zvekare kubudirira kuenda ku-2022 World Cup. Vateveri veMawarriors vari kushushikana zvikuru nematambiro ari kuita kama Billiard, uyo asina kupedza mutambo weKaizer Chiefs apo yakasangana neStellenbosch nezuro. Billiard akabuditswa panguva izoro remaranjisi nekukundikana apo Kaizer Chiefs yakatatarika ndokuita mangange 1-1 mumutambo uyo Willard Katsande akatamba wese. Asi David Moyo, uyo ari kuScotland Premier League neHamilton, akatamba mutambo wese apo vakakunda Motherwell 1-0 achitarisira kuti Lugorusic achamutarisawo pamutambo neAlgeria. Lugorusic anofarira kuve aine mufaro kuti Marshall Munetsi kuRams, Knowledge Msona kuASU Pen, George Chigova kuPolokwane City, Victor Kamuka kuIwadi, Elvis Chipezese kuBaroka na talent yawapiwa kuAmazulu vari kuwana nguva yakakwana vari munhandare sezvakaitika mukupera kwesvondo. Kune vamwewo vakaita saCarlton Mashumba wePolokwane City, Knox Mtizwa weGolden Arrows na Terence Jugamanja weBidvest Fits, avo vakakandira zvikwata zvavo zvibodzwa. Asi Tino Kadewere, uyo anotambira Lyon kuFrance, ari kutarisirwa kupinda munhandare nechishanu apo Lyon iri kusangana neDijon mumutambo wavo weLeague wekutanga mwaka uno. Kadewere anga ari munyika kuzochema mukoma wake Prince akashaya mazuva adarika. Lugorusic auda kuvaka chikwata chakasimba chinokwanisa kukwikwidza zvine mutsindo munzira yekuenda kumafinari eAFCON neWorld Cup muna 2022. Zvichakadaro, vamwe vateveri venhabvu muZimbabwe vari murufaro mushure mekunge chikwata chavanofarira cheBayern Munich chekuGermany chatora mukombe weUEFA Champions League charova PSG yekuFrance 1-0 nezuro kuLisbon, Portugal. Muteveri wemutambo wenhabvu muzvari Noelin Fambisa vanoti vari kufara kuti Bayern yakakunda.
Aidini ndiri kufara chaizvo nekukunda kwakaita Bayern. Haizvo zvandifadza izvo.
Vamwe vanoita zvekubheja sava Mishek Prazeni vanoti vari kunyemwerera vakananga kubhanga mushure mekuisa mari yavo paBayern Munich.
Ndakutenda kubetting house kunotora mari yakandiwinisa zvekutoti zvandiitiro zvanhasi.
Bayern haina kumbobvira yakundwa mumitambo gumi nemumwe chete yavatamba muUEFA Champions League ya-2019 na-2020 kanove kekutanga izvi zvichiitika munhorondo yemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tine gango sezvo tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19, nyaya yegukura hundi pamwe nenyaya yekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika hwoderera zvakanyanya sezvo vakawanda vari kupora. Mutevedzeri vasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanoti votyira upenyu hwavo mujeri rechikurubhi. Vagari vemugweru nebulawayo vonetsekana nekushaya mvura yekunwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kana muchida kuteerera nhau dzedu, munokwanisa kuenda www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda bakuvi